ngoba ndinona zvakanaka zvaitwa zvekuti madhozi akawanda atengwa aya ma 2.5 million ari kuuya pakuya kwewekend ino yatirikutaridza chinhu chakanaka uye kuti chinhu chinokurudzirwa uye chinhu chatinonya kufarira ndechekuti mavhaccine akauya ekuchanga esinopharm pakuongororwa kwainonzi effectiveness kana kushanda kwawo akawanikwa kuti ane kushanda kwakanaka kunosvika almost ma 70% zvatinoti danho iroro rakaitwa nehurumende rekunyanya kutarisa mavhaccines iwayo anoshandisa kana kuti maitiro kana technology yekare kana kuti manhomba dzakaingobaiwa kubatsira vana vadiki tinoona kunge zvinhu zvakanaka uye kuti zvinhu zvatinotarisira kuti tichakwanisa kuva nekupreventwa kwecoronavirus zvisina kuenda kuwana masaidi effects mamwe mavhaccines ariko asina ane maeffects asati anyanya kunzwisisika saka ndikuona kunge chinhu chaitwa nehurumende ichi chinhu chakanaka uye kuti tinotarisira kuti dai vakaramba vachienderera mberi nenyaya iyi nekuti tokutarisira kuti pamberi ipa tichaita second dose kune vanhu vakawanda nekutipfuurira mberi kana pachizodiwa inonzi booster vaccine saka zvinhu zvatinokurudzira uye kuti zvinhu zvakanaka zvekuitwa nehurumende
tinoona kuti hurumende iri kupinza nhomba dzose idzi munyika asi nerimwe divi tichinzwa vanhu vachichema kuti vari kukundikana kunge vachibayiwa nhomba dziri kunzi dziri kushayika dziri kushomeka nezvimwe zvakadaro zvii zvamungataura
isu tinokurudzira kuti vanhu vakwanise kuenda kumacenders mamwe ari maprivate vakakwanisa kupiwa nhomba idzi kuti vabayiwe kuitira kuti makliniki aya vari kubaya vasanyanya kuwandirwa nevanhu vanokwanisa kubaya pazuva pazuva saka nekufamba kwenguva tichionawo kune masuggestions atiri kupa nedzimwe pfungwa dzatiri kupa mwana kupolad dzekuti anonzi maallied health practitioners zvinoreva kuti vasingori machiremba emadoctor chete vakaita semadentist nevamwe maphysiotherapist vakwanise kubayawo nhomba zvichabatsira izvozvo zvekuti kubayiwa kwevanhu kuve kuchanyanya kupararira uye kuti zvinhu zvichaitika nekukasika
kunyaya yekuti munzvimbo dzakaita sekumaruwa Dr. Danha tinoona kuti kune kuine zvipatara nemakirinika zviri mufambo kubva kuvanhu vamwe vari kukurudzira kuti dai paitwawo hanganzi pachirungu mamobile clinic zvii zvamungataurawo
izvozvo tinozvikurudzira uye kuti inyaya yakanaka chaizvo yatiri kuti mamobile clinics ndozvinhu zvinobatsira uye kuti isusu takaona mamobile services akanyanya kuitwa nezimbabwe national army akabatsira chaizvo nzvimbo dzakawanda uye kuti dai vakwanisa kuti nearmy vaya vachiramba vachiwedzera mari dzekuti vakwanise kuwana transport dzekuti vafambe munzvimbo dzakashata shata kuitira kuti tikwanise kubata nzvimbo dzekumaruwa idzodzo ndiona kunge dai zvakwanisa kuramba zvichiwedzera uye kuti motikari dzinoshandiswa ipapa dziwedzerwe kuti zvinhu zvikwanise kunyatsofamba zvakanaka zvienderere mberi
hurumende ine tarisiro yekuti vanhu vanosvika 10 million kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% vange vabayiwa nhomba panopera gore rino senzira yekusvika yavanoti herd immunity iye munoona zvichibudirira here tichitarisa mafambiro ari kuita nyaya dzekubayiwa kwenhomba
isu tichitarisa zviri kuitika panguva ino zvekuti taakuchibatanidza veprivate sector kuti vakwanisewo kubaya nhomba vanotora nhomba vachibayisa vanhu nhomba zvinokwanisika kuti patinosvika muna December tinokwanisa kunge tasvika pakupera kusvika pa10 million iri kutaurwa iyi zvinhu zvinokwanisa kugoneka uye kuti zvinhu zvinokwanisa kuitika kana private sector ikapindira semaonero ati kuita sina mafungiro ati kuita veprivate sector vakanyatsotora mishonga iyi ndikuona kunge zvinokwanisa kusvika pa10 million iyaya yanga ichitaurwa.